Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe. Asi imwe nhengo yeZANU PF inoti bato iri harinei neuori uhu. Mamwe madzimai ekwamurehwa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeAl Jazeera nhasi yaburitsa ongororo yeuori unotyisa unonzi huri kuitwa nevamwe vakuru muhurumende zvichinzi zvine maropafadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe zvapa kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora akawanda. Al Jazeera yaparura chirongwa chekutanga pazvirongwa zvina muongororo inonzi Gold Mafia Episode 1 The Laundry Service. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Vayubert Angel vakadomwa semumiriri weZimbabwe asina hake nyika yaanomirira kana kuti ambassador at large navamunangagwa vari pakati pevanhu vakabatwa mumambure aya vachitenda kuvatori venhau veAl Jazeera kuti ndivo vanoshandiswa kuchenesa mari dzeuori. Izvi vanoti vanoita kuburikidza nekutenga goridhe muZimbabwe vachishandisa chigaro chavakapiwa navamunangagwa kuti zvive nyore. VaAngel vanoti vanoshanda nemumwe muzvina bhizimusi vaRicky Dolan vachiti vamunangagwa vanoziva zviri kuitika uye vanotenderana nazvo. Vamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori ndiva Kamlesh Patni vanopomerwawo mhosva dzekuita uori une chekuita negoridhe zvekare kukinya kuma 1990. Goridhe iri rinonzi rakatakurwa kubva kuZimbabwe pasvondo rega rega richiendeswa kuDubai. Mumwe ari kunzi ari kuita zveuori ndiva Simon Rodland, shoroma yemuZimbabwe ine kambani inonzi Gold Leaf Tobacco. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Roshwaya vanova amaya vamunangagwa vanonzi varimowo mutende iri. Vanhu ava vanonzi vanoshanda neRBZ. Asi vaPatney navaRoodland vanonzi neAl Jazeera vave kuramba kuti vari kuita uori. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vakatiwo havanei nechekuita nezveuori uhu. Vachibvunzwa neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa, muzvare Roshwaya vati, "Regai tione painoperera, then I will comment." Hatina kukwanisa kubata vaAngel, vaMacmillan navaDolan. Taedzawo kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba, asi nharembozha yavo yanga ichingorira. Mupepeti mukuru webepanhau repadande mutande reNews Hawks vaDumisani Muleya vati zvinhu zvinosuwisa kuti mutungamiri wenyika ari kunzi anoziva zviri kuitika.
Dokumendi yeAl Jazeera yakataridza zvagara zvichizivikanwa nevanhu vakawanda asi vasina evidence yacho, vasingazivi mashandiro evanhu vari kuzviita nekuti varinoshanda naanani. Manje taakuziva kuti ndivanani vanoconstituta network yesyndicate yemagold smugglers. The mafia yacho taakuiziva nemazita kuti ndivanani nevanhu vanoshanda navo nekuti vanoshanda sei.
Vatiwo
vanhu vacho ivavo vari kuzviita ivava vanhu vari connected na President Mnangagwa, vanhu vari around him, vanhu vanoshanda naye nenzira dzakasiyana siyana, vanhu some of them are related. So ndiyo zvinonyanya kushamisa izvozvo kuti kana zvichiitwa hurakadai uchiitwa nevanhu vari around the president, nyika iri kuenda kupi?
Asi vachipawo pfungwa dzavo, imwe nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavaza vati
Al Jazeera yakaita zvayakaita kana kunzi kufeya-feya vana vekuZimbabwe vazhinji vakatarisana nevana vaiba, vanhu vaiba goridhe, vaiba mari, vaiendesa mari zvisiri pamutemo. Hazvinei nebato rezanu PF izvi. Zvinhu zvangoitika, hakuna nyika isina matsotsi, ine matsotsi ayo. Saka vanhu vari kutaurwa ne Al Jazeera nenyaya yacho yese pamwe chete hairatidzi zvinoitika muzanu PF. Haina kumirira zanu PF ende hairatidzi zvinoitika muZimbabwe. Zvinongoitika sevanhu vashoma-shoma vasarudza upenyu hwavo hwekuba sanga vari kutaura pamusoro pemurungu uyu nepamusoro paambasada wedu ava, but hazvireve kuti ndo zviri kuitika mubato. Kune vanhu vanoparawo mhosva, nyika zhinji dzinopara. Tinoziva zvakaitika kuAmerica panyaya yeCovid kuti vakabatwa vazhinji vemuhurumende vaba. KuEngland ndo zvakaitikawo izvozvo, kuBritain, nyika dzakawanda kune vanobatwa. Ndosaka kune mutemo wacho unodzivirira uori. Saka vari kubatwa ava kana zvichataurwa neAl Jazeera hazvinei nebato rezanu PF. Zanu PF hatina chatiri kutya, tiri kutofara kuti zvikabuda senyika yeZimbabwe titsvage vanhu ivavo, tiongorore, tifeone pedu, tiferefete, tibate mhondi dzimbavha idzi dziende kujeri.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vakurudzira kuti patorwe matano nekuti
chekutanga tinotenda ivo veAl Jazeera nekubatsira kuyanika dambudziko iroro reuori nekuchenesa mari dzakasviba. Idambudziko guru ratisingafaniri kutarisira pasi kana kutendera kuti vanhu vangotaure zvodarika zvakangodaro, nekuti idambudziko riri kukonzera kuti migwagwa yedu iite sekuti nyika yanga iri pahondo kwemakore makumi mana adarika. Idambudziko riri kuita kuti vazhinji varasikirwe neupenyu hwavo, nekuti hurumende inenge isina mari yekuti itenge mishonga nekugadzirisa zvinetswa zviri muzvipatara.
Vanokokera mabasa nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamhembe kweAfrica vaAlois Chaumba vatiwo
muZimbabwe muno kuti ane dambudziko rekuti panongochakurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumatare dzimhosva, nyaya yacho zvongonyangarika hayo. Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhuvo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanaka-naka kana kuti vanhu vakaita manyemwe. Ndokutaura izvozvi izvi, asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kunzi chiri kubuda mufirimu iroriri, hurumende ichadzidzawo chidzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvina fundo Gift Mugano vati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda nenyaya yeuori.
Mari iri kunzi iri kubuda munyika iri kusvika $1.8 billion gore negore, zvichinzi $1.2 billion iri kubva kugold. Zvoreva kuti pamwedzi woga woga tiri kurasikirwa $100 million gold iri kubuda kunze. Takanzwa minista Home Affairs zvichitozvitaura kuti tiri kuda kupiwa maresources ekuti tirwisane necorruption, nekuti tiri kurasikirwa nemari yakawanda yekusvika $1.2 billion kubva kugold pagore. Vachitaura kuti hurumende irikuda kutenga motor vehicles zvosvika 500. Imwe mari vari kuda ndeye kuinvesta into technologies dzinostopa corruption. Saka chiri kundifadza hapa ndechekuti veAl Jazeera vaakutibudisira pachena kuti mari iri kumbobiwa sei tisati tapedzerwa mari yedu zvedu kutenga mota dzosvika 500.
Nezuro bazi reReserve Bank rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti riri kuferefeta vaAngel navaAwan Macmillan nezvarinoti uori mukufambiswa kwemari zvinogona kukonzera mabasa eutororo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Mutungamiri wesangano re Female Students Network Trust, amai Evanice Munondo, vanoti panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi wekusimudzira kodzero dzemadzimai, zvakakosha kuti madzimai awane ruzivo rwekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kana kuti mental health, vachiti ivo nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzemadzimai vachange vachisangana kupera kwemwedzi uno muHarare vachiziya matambudziko anosangana nemadzimai anogona kupa kuti pfungwa dzavo dzisagadzikane. Musangano uyu uchange uchikokerwa nemunyori wemabhuku Muzvare Francisca Mandeya, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada vari munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naamai Munondo nezvenyaya iyi.
Musangano uri kwemutemu gove ratichipemberera uyezve nekuvhara yemhemberero yemwedzi wemadzimai wamai. Tiri kuti isu semadzimai tine zvakawanda zvatinosangana nazvo zvinoremera mwoyo yedu mukugara kwatinoita nemukurarama kwatinoita. Saka nyaya dzetrauma nenyaya dzezvinoneta mwoyo yandingati mental health pachirungu ndiyo nyaya yatiri kuunganira iyoyo semadzimai tichidzidzisana kuti kana tida matambudziko anoenderana nezvinobata mwoyo nepfungwa tingasangana nayo semudzimai unokwanisa kudii ndezvipi zvaunokwanisa kuita kuti zvikubatsire. Saka tinodzidzisa tichapa kumadzimai akasiyana siyana achauya paungano iyoyo tichivabatsira kunyaya dzecampaigning tichivabatsira kuti tinoresponda seko kuzvinhu ese zvatinosangana nazvo uyezve mwoyo yedu ingachengetedzeka seko pakurarama. Zvezve madzimai vakaremerwa zvakanyanya vanosangana nemhirizhonga dzakasiyana siyana asi apa kudzikana kuti ehe tinochema tinodii asi pane zvatinogona kuitawo semadzimai kuresponda kumental health issues ikoko. Kana trauma ichinge yauya vamwe vanoziva upenyu hwavo mazenai vamwe vanoita zvakasiyana siyana tiri kuti aiwa hakuti kuguma kweupenyu ikoko asi tinofanira kunge tichikwanisa kuziva kuti dambudziko kana kuti zvinoneka zvinopfuura isumo yedu inofanira kunge yakachengetedzeka.
Tinoona zvakare kuti makange muri kuno kunew york kumusangano mukuru wecsw 67 uchangobva kupera pane zvamasangana nazvo here madzoka munyika zvamungati makadzidza ikoko kunew york zviri kukubatsirai?
Ehe kunyuyo kundakanodzidza zvakawanda ndadzoka kuno kunyika yedu yezimbabwe ndakaona kuti tichiri pakati sarirei pamaringe nezvikwanisiro zvatinokwanisa kuwana munyika yedu asi ndakanangana nedonzo remadzimai nekuti csw yainotarisa zvakawanda uyezve ndakamirira vadzidzi vari mumakoreji aya ndikaona sekuti zvandakanodzidza ikoko nyaya dzekuti vasikana kana kuti vana kana kuti madzimai panyaya dzedigital netechnology ndikaona sekuti isusu generation yatinoshanda nayo vastudeni ndozvavanonyanya kutarisa serii asi takaona kuti kune mhirizhonga inonyanya kuitwa online asi ndirikuona sekuti tichakasarira zvakanyanya kuno kunyika yedu panyaya yezvikwanisiro zvakaita sekuti intaneti kana kuti mitemo chaiyo inochengetedza kuti kana munhu achinge amhirizhonga online kana kuti zvinoenderana netechnology anokwanisa kuzviita sei ndikuona sekuti tichiri takadzidza kuti tichiri takati sare mumashure zvishoma hongu mutemo taanawo wedata protection act but ndikuona sekuti pakuzonyatso tiri chinyatsoshanda uyezve nemamiriro akaita upfumi hwedu wenyika tinenge tichiri kumashure zvakanyanya.
Vanga vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Trust, amai Evanice Munondo, vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mushure mekuchema-chema kwevanhu nekudhura uye nguva shoma yekuti munhu abhadhare faindi yekupaka motokari muguta reHarare, kanzuru yaita musangano wechimbi-chimbi nhasi ikawedzera nguva inopiwa munhu kuti abhadhare motokari yake isati yatorwa nekanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuru yavo kuzeya nyaya iyi, vamafume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuru haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo, asi vati vatora danho rekuti vatyairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motokari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuru.
Taona kuti chaji chaichaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita $57 nenyaya yevat. Saka chaji iyo iyi ndoo yataa kuti munhu ngaapuwe kana akabhadhara mari iyi within 3 hours yekupuwa tiketi haachabhadhariswi claimed charge $65. Saka vanhu vaakungobhadhara $57 iyoyo claim yobva yabviswa obva abvumidzwa kuenda mberi nezvaanenge achiita. Kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndo panozo uya mamwe macharges.
Kanzuru ya Harare ichishanda ne kambani yayo City Park inobhadharisa munhu faini yemadhora makumi mashanu nemanomwe kuAmerica $57 kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuAmerica rekupaka motikari kweawa imwe chete, uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora nemakumi matatu nemaviri $132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuru. Asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residents Forum AMREF vamavelas kumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika.
Sa $57 ndiri kutoda kutosika pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours. Vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours? Imari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuibata mari iyoyo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe muchairi wemuHarare vaGeoffrey Zhiwayo.
Asi hatisi kuwirana pakupa 3 hours kwavaita, nekuti kuti uwane mari pa 3 hours panonetsa kuti uwane mari.
Vamafume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho.
Tisha konsulta mamotarist tapa instruction ku finance committee kuti muchiguva chidiki diki iite ma processes ekuchinja ma budget edu, processes emutemo ekuchinja kuti tinge tichiwana ma figures anobva iwo kwa nenguva pfupi pfupi tobva tamaendisa ku ministry vobva vatitendera zvavanenge vachikwanisa kutitendera.
Vaenderera mberi vachiti mari inowanikwa ne City Park haipinde mubhajeti rekanzuru, asi vakati kambani iri kuita mabasa ekusimudzira guta akaita sekuvakiridza nhandare yeRufaro Stadium. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Associations vaRuben Akili vati izvi zvakanaka, asi vagari vanofanira kuziviswa.
Tingati mariro atiinawo ndeyekuti vagari vari kukandwa kure mukutongwa kwematunhu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti mafaindi anodiwa nekanzuru yeHarare akawandisa, uyewo hapana chiri kuitwa nekanzuru kuti vanhu vawane pekupaka motikari dzavo zvakanaka.
Vanhu havana mari endi vanhu vese takutonya kuti ikonomi yedu payakamira iko zvino izvi. Hongu vanhu vanogona kunge vachipara mhosva idzodzo vanofanirwa kunge vachifaindwa, asi pane dambudziko rekuti vanhu havana mari.
Hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nekambani yekanzuru yeCity Park, uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru mukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vari kukurudzira mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rakatambirwa nedare reparamende yavo rinoomesera vanenge vabatwa nemhosva dzekuita zvehungochani. Bhiri iri rinopa chirango chekugara mujeri kweupenyu hwese kune vanenge vabatwa nemhosva dzehungochani. America yayambirawo kuti ichatemera Uganda zvirango bhiri iri rikave mutemo. Hurumende Ethiopia yadoma mumwe mukuru muchikwata chainge chakaipandukira che People's Liberation Front va Getachew Reda kuti vatungamire dunhu reTigray mushure mekupetwa kwenhaurirano dzakanangana nekupedza hondo munyika iyi. Hurumende yakabvisawo chikwata ichi pane zvikwata zvinonzi zvinopfurikidza mwero kana kuti terrorist organizations nezuro. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mapato ezvematongerwo enyika atarisana nekusarudza nhengo dzichapinda musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary election, asi achisiyana panzira dzekushara vachaamirira. Bato rezanu PF riri kuita sarudzo dzaro dzemaprimary mukupera kwesvondo rino, nhengo dzebato iri dzichisarudza vadzinoda kuti vange vachimirira zanu PF musarudzo dzegore rino. Musarudzo dzemaprimary dzichaikwa nyika yose. Vanhu ava ndovachazokwikwidza vachimirira bato rezanu PF kana vakanga vabudirira mumaprimary. Ukuwo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rakatozivisa kare kuti rwendo runo harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary dzajairwa, asi kuti richashandisa nzira itsva yekusarudza nayo vacharimirira musarudzo kubudikidza nevanhu vemunharaunda, madzishe pamwe nemasabhuku avo vachadoma vanhu vavanogara navo vavanoziva kuti vakakodzera kuti vange vachimirira bato iri musarudzo. Bato reMDCT notungamirwa navaDouglas Monzora rakazivisawo kuti richaita sarudzo dzemaprimary munguva pfupi ichatevera. Asi mubvunzo mukuru uri pakuti nzira dzichashandiswa nemapato ose kutsvaga vachapinda musarudzo idzi dzine gutsa ruzhinji here. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamwe nenhengo yezanu PF vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti gutsa ruzhinji iri papi panzira yezanu PF yemaprimary.
Pane zvematongerwo enyika kana takatarisana nemusangano wezanu PF zvanyatotaridza kumunhu wese kuti chinonzi demokrasi chii, uyezve vanhu vanosarudza munhu wavanoda kubva kuna kansela, MP, seneta kusvika nekuna purezidendi. Saka nemugovera imbuna mbuna, asi zvatinongonzwa namahunwa hunwa grepvine pachirongo, kuna amwe mapato zvaaitiwa nezanu PF zvasati zvamboitika zvinongobva kuti vachaita. Saka regai tonizi vachazviitiri.
Dr. Zembe, nyaya yemaprimary elections nezvataurwa navachirumhanzu
kungangova kureva tichitanga kutarisa bato rezanu PF kubva 1963 parakavambwa, tinotarisa chose kuti havasati vakwanisa kuita sarudzo yenhange mutange mubato mavo. Nhange mutange inenge iine mirawo yakainzana, mirawo inogutsa nhengo dzemusangano uye ichiunza mawirirano. Tinoziva chose kuti sarudzo dzose dzakaitwa Watengani pia forichina Robert Mugabe somu kunda mili hapana matike akaitika mbato iloro asia chiti ukutine matike nandu yoku tanga ndo primary nyezo tayama wa mnangagwa hapana kwa watangosha romna tike kutu ningi wamilana ningi wanosha randaya romboka wazoa na mahoza akatidi ningi wazoa na akatidi ningi saka zote zaende ijiwa nishini unuende kumezu miliya kumakanzi wa kuma mwanda wa kwa lame zaende wa ushidio shawa kuru wacho
vachiru manzu tiruku wona uti wa zembe wa rukupoka nane zira ya mruku taura ya kushanswa ne batore zano PF koyo nzira ya rukupu nzi chashanswa ne triple C panezo kuti wano wano nzi mira ya kushire kwa ningi monoti
urigenji tangi nda pindura shawanga wa chita ura mbuku nga wanya kutu ziwa kutu zano PF ino sarifala mgae sisi iye zino zano pie ya kapri ya mabalo tipipas na lani alwaiti wanita kumiri ya sama kantina zani ila avu yume zinira ndio zanike za chitaru kwa na lani umu wajiti mumu saka shua shua ndepi demokrasi inefura izozo tuche na kumia atarwa yeti kusini mwongi mzai kuchisimu jaka mweti kasi kukuzi wano wano sarja mwono wano da wano ila wano atendi pai watei mvillage avi hiki chiki kuchi wano watinga zivani wano sarja mwono wawatinga zivi kiyo kama sei
pindra iti nge Dr. Zembe
nga mwenta oso mfuso kuchi wanchiru manji wanga kita ere mwiri wakuti zaka fada si ina kurume gorera pera pama by election 19 out of 26 daka uni wane si zaka fada si wanga kia kuzita mbili ya demokrasi umupato isina kujone kwa mwika yae isina kutazide chete kita ayo wa wanga chua ziwa ulezi utongi wena jemita ange wa matike ujekerele ndo ni ya mvura ikufanyo ya pandemiki
vachiru mwanzu pane wano gununguna musarudzi hizo za muri kutaura dzinonzi dzine demokrasi dze zano pf tonzwa kuti vari kumusoro vanoshandisa simba rawo zvakare kuimposa kana kugadzika makandidate anenge asingadiwe nevanhu saka demokrasi inozobuda papi
vanhu vasati vataura nyaya idzi vakandimiri ngavazive kuti kumbiro romutemo wezano pf setati rakambomira sei vanorizvisisiri ndokuti vagokwanisa kukomenta iye zvino mukatarisa mukanya vakaomesa simba kutinga vari kutaurwa nezvetpc asi havasiri nhengo yetpc saka nedzimweni nguva tiri kutambisira mashoko etpc zvoda kana tpc iri iyo yanga ichizvitaurira
Dr. Zembe
kana toita zvokusarudza hurumende inobva muvanhu vachanita inobva nekoko vazimbi koko togara sezvizvarwa zvezimbabwe
avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr. Urai Zembe manzwawo zvakare kubva kunhengo yezano pf vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 Muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 PM nhasi tiri kutaura nemadzimai nezvekukosha kwemwedzi uno wakurume wakanangana nekuwanisa madzimai mikana nekukurudzira kusimudzira kuremekedzwa kwavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu asi tisati tasvika ikoko timbokupai zvakare misoro yenhau dzanhasi Al Jazeera inoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe asi imwe nhengo yezano PF inoti bato iri harinei neuori uhu mamwe madzimai ekwamurehwa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.